This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 13, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa paintaneti pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichiita zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vaimbova mumiriri weSt Mary's mudare reparamende nhasi vazivisa kuti vapwanya bato ravo reMDC 99 vachibatana neMDC inotungamirwa navamugeni Tsvangirai.
Vagari vekucholocho vanoti vari kutambira nemufaro kuvhurwa mudunhu ravo kwedare redzimhosva rinonyatsobata zvakanaka vanenge vakanganisirwa kana kuti victim friendly court.
Sangano reZimbabwe Election Support Network roita musangano wekuzeya mafambisirwo akaitwa sarudzo gore rapera.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rabatana nemamasangano ari kumusangano we United Nations Human Rights Council uri kuzeya nyaya dzekodzero dzevanhu pasi rose kuGeneva, Switzerland. Musangano uyu wakatanga musi wa4 kurume uye uri kutarisirwa kupera musi wa28 mwedzi uno. Munyori mukuru weUnited Nations va Ban Ki-moon nemutungamiri weHuman Rights Commission Amai Nevi Pillay ndivo vakavhura musangano uyu zviri pamutemo. Amai Pillay avo vakamboshanya kuZimbabwe muna 2012 kuzozeya nyaya dzekodzero dzevanhu vanoti nyika dzose dzinofanira kuremekedza kodzero dzevanhu. Vanotiwo nyika dzakawanda dziri kutyorawo kodzero dzemadzimai uye vanoti vanasikana vakawanda vari kuroorwa vasati vasvika zera rekuwanikwa. MuZimbabwe, bazire United Nations Population Fund, rinoti vanasikana vanosvika zvikamu makumi matatu nechimwe kubva muzana vari kuroorwa vasati vasvika makore gumi nemasere sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Amai Pillay vanoti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndidzo dzinotanga kozouya hondo izvo vati United Nations inofanira kugadzirisa.
The Council's mechanisms can also contribute to the new landmark initiative of the Secretary General, Rights Up Front. This initiative places preventive action to ensure respect for human rights at the core of the UN to avoid future conflict. Human rights violations are often the first tremors on the ground that can signal potential larger scale violence. For this reason, the Security Council's recent, more active approach to human rights should be sustained.
Mukuru weUnited Nations Rights Commission Amai Nevi Pillay vari kuSwitzerland. Nyaya dziri mudariro dzinosanganisirawo hondo iri kuSyria, hondo iri kuDemocratic Republic of Congo, Central African Republic uye kusakadzikana kwezvinhu kuNorth Korea. Dzimwe nyaya dziri mugango ndedzekodzero dzevashandi vekune dzimwe nyika vanenge vari muupoteri, nyaya dzekutongera vanhu rufu uye kukurudzira kushanda kwemasangano akazvimirira oga munyika dzakasiyana siyana asingambunyikidzwe nehurumende. Zimbabwe inoti madzimai vakwegura nevasati vabvezera havatongerwe rufu, asi United Nations inoti hapana munhu anofanira kutongerwa rufu nematare. vari kumusangano uyu vachimirira Zimbabwe Lawyers for Human Rights mukuru wesangano iri muzvare Irene Petras uye muzvare Rose Hanzi asi hatinokwanisa kuvabata. Tabata rimwe gweta rinoshanda nesangano iri vaJeremiah Bhamu kuti tinzwe mamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe pari zvino.
Tichiri kunyatsoona kuti zviri kufamba sei nekuti pane dzimwe nguva dzatinoona kunge zvinhu zvave kufamba nemazvo. Asi mushure mechinguvana tozoona kuti zvatanga tokufungidzira handizvo zviri kuitika. Ndichipa mienzaniso miviri yaitika mune iro svondo rinoratadza iri. Pakaitwa International Women's Day kune vairatidzira vairatidzira maererano nezuva remadzimai pasi rose vezvetfitiyu yavana majungwe navana matombo. Kune vanhu vaviri vavo vakasungwa mukucherechedza zuva iroro vachinzi vakanga vasina kutevedza zvinodiwa nePublic Order and Security Act, kunyange avo vakazoregererwa vakasiyiwa vachipfuurira mberi nebasa ravo. Tichitarisawo zvakare zvakaitika iye nezuro watabva uyu gungano reGays and Lesbians of Zimbabwe vane zvavaiita muguta reHarare vane training yavaiita isinei nezvavanofungidzirwa kuti ndizvo zvavanoita, asi vakawanikwa zvakare vachikanganisirwa kudzidzisana kwavaiita ikoko pakasungwa zvevaviri vachinzi havana kutevedzera mutemo weposa. Saka hatingati zvinhu zvatwasuka pari zvino muZimbabwe. Tichiri kutonyatsoona nekuti dzimwe nguva mapurisa anomboita kunge ave kuziva kuti kodzero dzinoda kutevedzerwa, asi dzimwe nguva dzacho vachiri kuvhiringidza kodzero idzodzo.
Asi nyika dzepasi rino dziri kuziva here kuti ndo zviri kuitika nekunyatsonzwisisa zviri kuitika muZimbabwe umu, nekuti tiri kuona dzimwe nyika dzadzakatemera Zimbabwe zvirango nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu dzinenge dziri kubvisa zvirango izvozvo tichitarisa zvakaitwa neEuropean Union.
Zvingangodaro kuti nyika idzi hadzisati dzaziva nokuda kwekuti mienzaniso yandapai zvinhu zvaitika munguva pfupi pfupi yatadarika iyi. Mienzaniso yekupedzisira zvinhu zvakatoitika nezuro uno nokudaro vanokwanisa kunge vasati vave nechokwadi chezviri kuitika izvozvo.
Sei kuona kwenyu kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzigadziriswe, zvii zvinofanira kunge zvichiitika munyika umu?
Chakanyanyisa kukosha ndechekuti vanofanira kuona mafambiro emitemo zvinosanganisira mapurisa nevemadzitare edzimhosva vanofanira kuve neruzivo rwakanyanya pamusoro pebumbiro idzva.
Avo vanga vari gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vari parunare muHarare.
Vagari vekucholocho vanoti vari kutambira nemufaro kuvhurwa mudunhu ravo kwedare redzimhosva rinonyatsobata zvakanaka vanenge vakanganisirwa kana kuti victim friendly court. Dare iri ravhurwa zviri pamutemo neboka rejudicial services commission kana kuti JSC. Boka iri rinoti richavhura zvakare rimwe dare rakadai kuEsigodini mumasvondo maviri anotevera. JSC inoti iri kuvaka matare akadai 30 kuitira kuti munyika muve nekutongwa kwakanaka kwenyaya. Vati izvi zviri kuitika zvichitevera kuwanda kwenyaya dzine chekuita nekusabatwa zvakanaka kwevana vadiki vamwe vachibatwa chibharo.
Vaimbova mumiriri weSt Mary's mudare reparamende vaJob Scala nasi vazivisa kuti vapwanya bato ravo reMDC 99 vachibatana neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamuzinda webato ravo paHarvest House, vatsvangirai vazivisa kuti vaScala pamwe chete navaJobert Mudzumwe, avo vaimbova sachigaro weMDC yaitungamirirwa navaArthur Mutambara, nhasi vadzoka mubato ravo kuti vashande pamwe chete. VaScala navaMudzumwe ndevamwe vavakasiyana navatsvangirai pakatsemuka MDC nepakati muna 2005 nepamusana pekusawirirana panyaya yekupinda musarudzo dzedare reSenate.
Today I welcome them back to the party they helped to form. I've had intense discussion with these two colleagues and many others, and we've agreed that we will need to be in one big tent as we fight for positive change in the lives of the people of Zimbabwe. By having these two colleagues rejoining us today, we are underlying the resilience of our struggle and the indestructibility of our mission.
Vasikala vanoti vaona zvakakodzera kuti vashande navatsvangirai kuti varwire utongi hwejekerere munyika, vachiti humbembendoga haukwanise kubvisa utongi hweudzvanyiriri hwavanoti huri kuitwa nezanu PF.
No, takagara pasi tikaona kuti hazvibatsiri kuti tirambe tichirwa. Vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuona kuti no, nguva yedu yestruggle tichingorwisana isu pachedu, haya nguva yacho yareba. Saka for the common good yavanhu vemuZimbabwe taona zvakanaka kuti tidzokerane tibatane tinatsokurwisa mugabe zvinhu zvinakiri vana veZimbabwe.
Mashoko avasikala atsinirwawo navamudzumwe avo vano vemumwe aivepo pakaumbwa MDC muna 1999. Vamudzumwe vati vane tarisiro yekuti vamwe vavanga vashanda navo kuMDCM vachauyawo zvakare neuwandu hwavo kuti vazoshanda pamwe navatsvangirai.
This decision which we have made, not what which I have made, after the call from the president of MDC, Mr. Morgan Tsvangirai, this decision, I did not make it alone. We actually held a national council meeting. And I understand a press conference, a press statement is going to be released very soon. It's not only Mudzumwe who is coming. No, the entire team which I was with. What I'm only appealing to the leadership of MDC is to start now how best they can integrate those who are in the provinces. That is only what is left. So it's not Mudzumwe who is coming. The entire team. I thank you.
Vatsvangirai vati vari kuedza kutaura nevamwe vatungamiri vemapato madiki akaita seMDC inotungamirirwa namuzvinafundo Washman Ncuve, vasimba makoni vanotungamira bato remavambo kusile Don pamwe navalove more Maduku vebato richangoumbwa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA kuti vashande vese mukuedza kubvisa bato rezanu PF muhutongi. Kunyange hazvo vanxuve vakabuda mapepa nawo vachiti havazofi vakashanda pamwe chete navatsvangirai, vatsvangirai vakurudzira vanxuve kuti vatarise ramangwana kubudikidza neukoshisa zvido zveveruzhinji vanopikisana neutongi hwava Robert Mugabe nebato ravo rezanu PF.
If a person has chosen to get out of the tent, please do so. We will not stop you, but don't try to make a pretense. And he thought by going out and accusing us of being violent, he was going to get the support. Hopefully, he thought he was going to appeal to ethnic sentiments. Unfortunately, he has not got one. In fact, if at all, he has got 3% support. So yes, Professor Ncuve can criticize me, can have very strong views about why he cannot come back to MDC. As we are trying to reunite and regroup, he is welcome. But if he decides not to come, I don't think we will force him to come. You can take a donkey to a river, but you can't make it drink. The NCA, Maduku, I can equally claim Maduku is a friend of mine. So I can call him, talk. We talked before the elections, and I'm sure we can talk again. If we can find common cause for the national struggle, for the national crisis that we face, that's the purpose. I'm not going to persuade Maduku because he's my friend, because he's a professor or what that. No, I'm going to say to Maduku, don't you see the bigger picture? And the bigger picture and the demands by the people down there is, let's rise the spirit of 99. Not MDC 99, but the spirit of 99.
Panyaya yekusawirirana kwavo nevamwe vavo muMDCT vakaita semunyori mukuru webato iri vatendai BT nava Elton Mangoma avo vakambomiswa basa semutevedzeri wemubati wehomwe mubato iri, vatsvangirai vati hapana imba isingawanike bopoto, vakati izvi zvichagadziriswa nekufamba kwenguva. Vati nyaya iri kutaurwa navamangoma nevamwe vavo vari kuda kuti mubato ravo muve neutungamiri hutsva haisi nyaya ingaita kuti vanhu vaputse chirongo vasvika. Vamangoma vari kupomerwa mhosva yekuvhira kadembo pavazhinji kubudikidza nekutaura kwavakaita nevemapepanhau vachikurudzira kuti vatsvangirai vabve pachigaro, kunyange hazvo komiti yepamusorosoro yeMDCT yakanga yabuda nechisungo chekuti nyaya iyi inofanirwa kuzerwa mukati mebato chete.
We cannot as national leadership be captive to revenge, to grievances of the past. We have a national agenda to pursue. Why should we be trapped by grievances? I know that's not the issue. The issue is that we agree on the fundamentals. And the fundamental philosophy of the MDC from its birth is that, one, do we agree that there has to be freedom of choice of Zimbabweans? Number two, do we agree that people must have equal opportunity? Number three, do we agree that we have solidarity of the people of Zimbabwe against poverty, against injustice, against disenfranchisement? If we agree on those basic principles, then we are what? Why should we try to create a value system which we have not committed ourselves from the beginning? So I'm saying to all of you and to all those Zimbabweans, we have a value system that is an alternative to ZANU-PF. We have no blood on our hands. We are not dictators. We are tolerant. In fact, we are more than tolerant. Where have you seen a party not only an opportunity to point a finger and to debate your opposing views? Where have you seen that? Is that not democratic? Thank you.
Zvichakadai, vasikala vakurudzira vatsvangirai kuti varegerere vamwe vavo vavasiri kuwirirana navo kuti vawanike vashanda navo zvakanaka vakabatana.
I urge my president today that in his heart he must have the heart of Nelson Mandela to forgive his colleagues that are currently in quarrel with him for us to be able to move as one family.
Skala vatorawo mukana uyu kuzivisa kuti vachange vari kumusangano uchaitwa navatsvangirai kubulawayo nemugovera uye vati vamugabe nevamwe vavo vanotofanira kusunga dzisimbe sezvo vachiti vadzoka vave nesimba rakanyanyisa rekurwisana neutongi hweudzvanyiriri. Hatina kukwanisa kutaura navancuve pamwe navamakoni kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitwa navatsvangirai izvi kuedza kusimbaradza mikana yavo yekukunda ZANU-PF musarudzo dzinotevera zvichitevera kukundwa kwavakaitwa musarudzo dzegore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington, the voice of America.
Makateerera kune penyuro yenyu ye Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC.
Munokwanisa kutinzwa padande mutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokurura zvakare website yedu www.voashona.com.
Kana muri mu South Africa, munokwanisa kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora zvakare namba idzi 010-591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada, munogona kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panamba dzinoti 712-432-5882. Namba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain, fonai panamba dzinoti 0330-010-3344. Namba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weGerman amai Angela Merkel vanoti Russia icharasikirwa nechimiro chayo munyaya dzematongerwo enyika pamwe neupfumi kana ikatadza kuchinja maitoro ayo muUkraine. Vachitaura muparamende yemuGermany nhasi, amai Merkel vati nyaya migano yeUkraine haisi yekuisa mundariro kuti ikurukurwe. Nyika dzekumavirira dziri kunetsana neRussia zvichitevera kupinda kwemauto emuRussia mudunhu reCrimea.
Mutungamiri wehurumende yeChina vaLi Keqiang vanoti China neUnited States dzinofanira kunangana nezvinhu zvinosimbaradza ukama wadzo. Vali vati nyika dzinoshanda pamwe chete dzinoita monera mwakasiyana, asi vakati chakakosha kusimbaradza ukama wadzo kuburikidza nekuita zvinhu zvine chiremera. Mashoko avali anouya mushure mekupera kwemusangano webato guru remuChina weNational People's Congress, NPC, inopindwa nevanhu vanosvika zviuru zvitatu vanosanganisira vatungamiri vehurumende kubva kumatunhu ose emuChina. Vanhu ava vanosangana kamwe chete pagore kuitira kuti vatambire zvirongwa negwara zvinenge zvakatarwa nebato riri kutonga reCommunist Party.
Vakuru vakuru vemuMalaysia vari kuramba mashoko ari kubuda anoti ndege yakatsakatika nemugovera iine vanhu yakaramba ichibhururuka kwemaawa mushure mekunge yapedzisira kuzivikanwa payakanga iri. vanoti mifananidzo yemasaisai esatellite yakatorwa nenyanzvi dzemuChina hairatidze zvidimbu zvingave zvendege yakatsakatika iye. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu muMalaysia vaHishamuddin Hussein vanoti kambani yeMalaysia Airlines vabvuma vagadziri vendege iyi veBoeing nekambani yakagadzirira injini yeRolls Royce kana tichibvira kuti ndege iyi ingangove yakabhururuka makiromita zviuru zvina kwemaawa mana. Ndege yakatsakatika iyi yaive nevanhu 230 nevapfumbamwe ichibva kuKuala Lumpur ichienda kuBeijing.
Kudzoka kubato reMDCT kwemutungamiri weMDC 99 vaJob Skala nevamwe vakambobuda muMDC vaJubert Mudzumwe kuri kuonekwa nemaziso akasiyana siyana. Vamwe vanoti danho iri rinogona kusimbisa bato ravaMorgan Tsvangirai panguva iyo rakatarisana nemakakatanwa, asi vamwe vanoti hazvina pundutso yazvinopa kuMDCT. Mukutanga kwegore rino vaSkala vakazivisa kuti vakanga vabatana kuti vashande pamwe nebato idzva National Constitutional Assembly iro riri kutungamirwa pari zvino namuzvinafundo Lovemore Maduku. Danho riri kuonekwa nevamwe sere munhu ari kutsvaga chinzvimbo chepamusorosoro mune zvematongerwo enyika.
Kudzoka kubato reMDC kwaitwa uku kunoitika panguva iyo mubato iri muine mapisha-pisha anonzi angangoita kuti bato iri ripatsanuke zvakare sezvakamboitika muna 2005 apo vaSkala navaWaltman Ncube nevamwe vakasiya MDC vachinotangawo mapato avo ayo anonzi akatadza kunyatsoita mutsindo. Munyore mukuru webato iri vatendai biti vanonziwo havasi kufara nedanho rakatorwa nebato iri rekumbomisa mutevedzeri wemubati wehomwe vaElton Mangoma basa nekuda kwekurudziro yavo yekuti vatsvangirai vasiye chigaro. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano revechidiki reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe kana kuti YIDES vaSidney Chisi pamwe nenhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachisi kuti danho ratorwa navaSkala iri rakakosha zvakadii.
Kudzoka kwaitwa nevarume ava kuMDC kunoratidza iko kuti bato reMDC harisi bato riri kutarisa zvinhu zvinopfangira padhuze zvichiperera padhuze. Kudzoka kwavo zvikuru sei after maelections July 31 kuratidza kuti confidence yava nayo mubato reMDC yawedzerwa nenyaya yekuti madyiro akaitwa MDC denenga riri mubato renhando, bato risina udzamu, renga yaya rakatopera panguva iyoyo. Saka chiripo ndechekuti vanhu vakatarisa kuti zvii zvisiri kuitika MDC, MDC inoda chii, vakaona kuti ivo nekwavanga vai kwachona simba ravo neunyanzvi hwavo vangasina nyatsokubuda zvakanaka. Saka MDC yava imba yavanokwanisa kuti vadzokere vachidziva gwara ravakatanga musangano iwoyo mukatarisa vamudzumwe navaJob Skala ndo vanonzi mafounding members epolitical party iyoyo. Saka munhu wese paanotanga kuona kuti pamwe gwara remusangano nedonzo ravakatanga naro pamwe zvava kutanga kuminama, vanhu vanodzokera kubva pavakatangira kuti ngatisimudzire bato iri. Saka zvaitwa navaJob Skala navamudzumwe angori mavambo evanhu vanotanga kuona confidence.
Vachirumhanzi munotiwo nekudzoka kwavaSkala kuMDC yavatsvangirai pamwe nemashoko ari kutaurwa navachisa.
Chokutanga zvinosetsesa kutaura neyakaita saiyo, vaSkala havana kana kutomboita havana, unongori Skala akazvimirira oga nehembe dzake kana kuti nezvipfeko zvake. Vatsvangira ivo havasisina vanhu, vaakutiziwa neatinoti maheavyweight mupati yavo. Saka ava ndi vanonzi malosers kana kuti vanhu vakaruza vari kuzama kubatana against the party yakahwina inonzi ZANU-PF. Skala hana kana kuti anganzi aite kansela kwaari ikoko kumusha kwake haizambogona kuita kansela. Izvi ndi vanonzi matatanyadzi avaSkala navatsvangirai, because at the end of the day chavari kukohwa hapana. Maelections asati aitwa vatsvangirai vati gwendo guno tinozviita vakashaya basa, asi iye zvino ndovavapamberi achikorokotedza kuita sevachashoshomai kuti nai vedei vaWaltman muve huyaiwe, vaSkala huyaiwe, animani huyaiwe. Ko zvamboita sei nhasi zvavakukotseredza vanhu kuti vauye? Ende vanouya vachiti we mujoine imini, havati huyaitibatani kana kufoma imwe pati. Saka munhu ari kuda kurivaiva utungamiri webato risina basa. So zvati vanhu vanozoti vanhu vaya vaungana asi ukatarisa leadership yavanhu ivava hakusisina vanhu.
Vachisi mashoko ari kutaurwa navachirumhanzu pamwe nenyaya yekunzi vasikala munhu asinawo vanhu vaari kuyanawo kubato, chii chavauyisa kubato?
Sezvamunoziva vajonga kuti bato reMBC harisi bato rakafomwa nevanhu vatinoti maindividuals. Bato reMBC ibato rinoumba maInstitutions. Saka kana tichiatsa kuya kwavajobscala kuMBC hatisi kuvatarisa saivo semunhu mumwe chete kana kuti vamuzumi sevanhu vaviri voga. Tinovatarisa sevanhu vanokwanisa kubatsira kuumba zvinhu zvangasisimo muMBC. Hatisi kuti jobscala zvaanga ariko akamborinda makore akati kuti ari kuanga ariko uko iki zvinezvi adzoka nokuti arida kuzvimupa kubva muvakafa. Hatitekspekta kuti kumashure kwavo kunotevera vanhu 5000 vanga vari masapotas avo kana kuti vanhu vaviri vanga vari masapotas avo. Asi kuti vajobscala zvinhu zvavanotendera mazviri vanokwanisa kumotivheta vamwe vanhu 5000 vanga vachizofanira kuvhotera zanu pf muna 2018 vacharamba vachivhotera MDC.
Vachirumhanza
murume vanotaura zvinonakidza haziva jobscala kuda vangamotivheta. Tikada kutorera munyaya yekuti kuda vangamotivheta akapasige kuti 5000 vanombomotivhetwa ivo vangaveri zanu pf vomotivheta kuti chisiyai zanu pf. Hakuna zvakadero zvinoitika, ndicho chokwadi chizere chaakuzikamwa nomunhu woga woga muzimbabwe. Zvisinei hazvo vachati munhu ari kutaurawo hake, kutaura hakurambidzwi. Asi ukaona vana George Soros vana mabhiri namadhora vakuti vatongeza muri kuita zvichaitiki. MaBritish ambassador muzimbabwe oti vakangira zvamuri kuita zvazvitikiri zvanimbovave nemitini imwemwe vachitaura vari kumaseri kwamadhiriaiamunavanhu. Chizvo vacho nechechekuti chaparara hachishandi. Chiregai nemunhu adini amboita. Ivo havo vaakudamburirana mabhachi vavakurovana vaakuita sei. Ndiko saka vaveshinoni vakasiya pati iyi. Zvenuwei tisada kusora tichibata apo napapo 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 napapo. Chokwadi chiripo muzimbabwe ndechokuti iye zvino munhu aakuzvitonga madiro ende aakuzvitonga madiro nenyaya yezanu pf.
Vanga vari nhengo yezanu pf vagadzira chirumhanzu. Manzwawo zvakare kubva kumukuru wesangano revechidiki reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe vaSydney Chise. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Sangano reZimbabwe Electoral Support Network kana kuti ZESIN nhasi rabatana nemamwe masangano akazvimirira anosvika makumi matatu pamusangano wekuzeya mafambisirwo akaitwa sarudzo gore rapfuura. Mukuzeya nyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro na mai nemukuru wesangano iri amai Rindai Chipfunde Vhavha kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvakawanda zvacho zvakangotarisira election yatakaita gore rapera kuti yakamhanyiswa pasina nguva. And vamwe veduwo kumacivil society gadziriro yacho tinenge tanga tisina kunyatsosimba nokunyatsova nestrategi dzimwe dzaishanda zvikuru zvakabatana navanhu kumaruwa kuti tatakanzwisise here zvavanga vachida. Takatarisira zvinhu zvebread and butter social economic issues kuti vanhu vakawanda kumusha uko vanenge vachida zvokutya zvinhu zvokufuga mabasic social economic issues, issues theland economic development kuti isusu taatichinzwisise here zvaidiwa navanhu. Saka izvozvi kwataakuenda zvanga zvichingotorwa navanhu ndezvokuti tinzwisise tichinge tichishanda navanhu pamwe chete nokuziva zvaanoda kuitira kuti patinochitaura seni seizvozvizvi tinotaura tichitaura nhunwa dzavanhu nokuti tinenge tataura navo tinenge tichishanda navo tiveichinda kumaruwa. Saka yanga kuchiemphasizwa zvikuru zvinhu zveintraparty democracy pati muya kana achiita maelections avo kana zvaanoita aiti transparency but also even kumachurches maNGOs issues dzeaccount.
Tinotenda amai Rindai Chipfunde Vhavha vachitaura na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk tichataura nezvekuenda kuMDCT kwaita vajobscala. Tashuka kumagume chirongwa chedu anukonike nemfaro. Ndini wenyu, Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri, takusia mina Sandra Nyaira na Chris Gande.